Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 17, 2023. Makateerera kuStudio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachine mamwe matano anonzi asati apera kuitwa uyewo dare repolitibhiro yebato iri richaita musangano nemuvhuro kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza. Zeki yowedzera mazuva mashano pamazuva echirongwa chekunyoresa kuvhota apo komisheni iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vanhu 22 vanonzi vakabatwa nekorera nezuro munyika yose. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanu PF musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary elections idzo dzanga dzichifanirwa kuitwa mangwana dzambomiswa sezvo pachinzi pachine mamwe matano asati apera kuitwa uyewo dare repolitibhiro yebato iri richaita musangano nemuvhuro kuti ritambire mazita evanhu vakabudirira kukwikwidza sarudzo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemisangano mubato iri vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti vanhu vakwanda idzi zvekuti bato rakawanzirwa nebasa izvo zvakatadzisa kuti sarudzo dzienderere mberi.
Vakauya vakawanda chaizvo. Mune dzimwe nguva uri kuona nzvimbo imwe chete ine vanhu 10 vese vari kuda kupinda. Vamwe vanouya vanomwe, vamwe vatanhatu.
Vatiwo basa rekuongorora vanhu ava kuti havana mhosva dzavakapara here richiri kuenderera mberi.
Kune dzimwewo nhunzvatunzva dzinenge dzaisawo maCV. Dzimwe nguva isi tisingadzizivi asi varipo vanohungwaru vanoruzivo rwokunosarudza vachiti ava havakodzeri kuti vamirire musangano wezanupiefu.
Vabima vaendera mberi vachiti National Elections Directorate yebato iri kusangana nhasi kutambira zvakabva kumatunhu ese 10 pamwe nekutambira zvichemo. Vati komiti yavo ichapedza basa rayo mangwana kana kuti nesvondo yotura zvisungo zvayo kupolitbro iyo ichaita musangano nemuvhuro ichizobuda neshoko rekupedzisira. Vabima vati politbro ichatambira mazita evanhu vachapinda musarudzo uye zuva richaitwa sarudzo richaziviswa zvichitevera musangano wepolitbro uyu.
Kana politbro yasangana ndiyo inopa approval kana zvikubvumira kwokupedzisira kwokuti ningi ngaachinomirira musangano kuprovinsi yakati pane nzvimbo yakati. Kana zvanhu zvadaro tapedza basa iroro tine toudza vanhu kuti aiwa jimi muchanomiririra.
Vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo vachiti vose vachaita zvemirishonga vacharambidzwa kupinda musarudzo idzi.
President vagara vachitaura kuti hatidi violence. Zvino kana tichiita violence ari makwikwi edu omumba, vanhu ivavo kana taakuzoita makwikwi yemageneral elections, vanhu ivavo vanokwanisa kuzotikonzeresa.
Vabima vatiwo zvinofadza chose kuti madzimai nevechidiki vakaratidza chido chakasimba chekupinda musarudzo idzi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vaudza Studio 7 kuti kuwanda kwevanhu vari kuda kumirira bato rezanu PF kunoratidza kuti mubato iri mune utongi hwejekerere.
Uye vakazarura vana vaya vanga vachibvisira vamwe mana magokora kuti kwada kundopinda, vamwe voti haupindi. Iye zvino nomutungamiri uripo vamunangabva wakati aiwa ndazibe izvezvo vanhu vanokodzera kukuti
asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vaudza Studio 7 kuti vanhu vazhinji vave kupinda musarudzo idzi hausi mucherechedzo wekusimba kwebato asi kuti vanhu vari kutsvaga mari
zvazvokutsvaga mari nokuda kwokuti kwaona zvakangoitika kuti kuna ana ED4 chakuti zvavatemesa musoro futi kaizvozvo
vamwewo ndivo vari kuti kuwanda kwevechidiki ndivo kunogona kunge kwakonzera kumbosendekwa kwesarudzo idzi vachiti vamwe vaifunga kuti ndivo zvidzazvepo mumusangano vanogona kunge vakaona kuti musangano wave kuenda nevechidiki uye vatsva vetsambo Movement for Democratic Change inotungamirirwa navaDouglas Monzora inoti ichasarudza vachamirira bato iri musarudzo pakupera kwemwedzi uno ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary asi kuti zhinji munharaunda dzavagere vachangobvumirana kuti ndiani ovamirira musarudzo Zimbabwe ichaita sarudzo dzemutungamiri wenyika paramende nemakanzuru muna Nyamavhuvhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yawedzera nemazuva mashanu mazuva echirongwa chekunyoresa kuvota kana kuti voter registration blitz apo commission iyi iri kunzi iri kukundikana kuita basa sezvinotarisirwa nekuda kwezviminga mpinyi zvinosanganisira kushayikwa kwemagetsi chirongwa ichi chaifanirwa kupera musi wa 21 mwedzi uno asi chave kuzoguma musi wa 26 mwedzi uno uye ndicho chekupedzisira kuitwa pamberi pesarudzo dzegore rino Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika, reZimbabwe Election Advocates Trust, vaIgnatius Sadziwa.
Izvozvo vatandemiriri, tiri kutambira mashoko ekuti ZEC yawedzera mazuva ekuti vechidiki vanyorese kuvhota nevari kuda kutanga kuvhota nemazuva mashanu. Chidanho chatinotambira nemufaro nekuti munozviziva imimi mumashure mamu nezvininga mupinyi zvakawanda zvekuti ZEC pangu pacho vakanga vasina magetsi. Vachigunun'una kuti magetsi ari kuendaenda ende trezerawo yanga isina kuisisawo mari yekuti pashandiswe mhando dzemasola system saka idanho ratinotambira zvikuru kwazvo kuti vaita zvakanaka vawedzera mazuva aya pamwe zvikadawo vachisarirawo vanogona kupindawo muchirongwa ichi
tinoona kuti vawedzera nemazuva mashanu chete vanhu vanga vagara vachichema kuti mazuva gumi anga aripo mashoma pachitariswa zviminga mpinyi izvi munofunga here kuti imi mumazuva mashanu zviminga mpinyi zvinogona kugadzirisika
kuchitsunga kwatatagara tinako hedu bva pekutanga chiti mazuva gumi anga akawedzerwa pekutanga anga asingakwani saka mazuva mashanu azowedzerwa aya tingangoti zviri nani zvishoma izvozvo asi tikuramba tichingochema-chema kuti aiwa dai ZEC yakwanisa kuwedzera amwe mazuva kana dai tatoita mwedzi tiri muchirongwa ichi kuti vechidiki vese vanga vasina kukwanisa kuwana mukana mumashure mese vomu vawane mukana wekunyorisa kuvhota
vanga vari mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo munyika reZimbabwe Election Advocates Trust vaIgnatius Sadziwa vari parunare muHarare neStudio 7 Dare reHigh Court nechitatu rinonzi rakapa mutongo wekuti bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rakatyora mitemo yaro apo rakawandudza bumbiro remitemo richiisa chikamu chinoti nhengo inoendesa bato kumatare edzimhosva inenge yatozvidzinga mubato izvi zvinotevera matanho akanga atorwa nenhengo shanu dzinoti vaElias Mudzuri vanoRest Marara vaDan Moyo vaGift Konjana pamwe navaEdward Kakora rekuenda kumatare vachipikisa kudzingwa kwavo mubato reMDC vachinzi vakanga vachikora bumbiro remitemo vamarara vaudza Studio 7 kuti mutongo weHigh Court uyu unosimbisa danho ravo rekuti vachiri nhengo dzeMDC uye vari kuenderera mberi nekuita urongwa hwekuti vaite kongresi yebato asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muMDC vachengetai guta vaudza Studio 7 kuti pari zvino gwaro reHigh Court iri harina zvarinoreva sezvo richifanira kutanga raongororwa kudare reConstitutional Court kuti rizonzi rinoshanda vanoti vachange vachimirira kuzonzwa nyaya iyi painenge yakunzwikwa mudare reConstitutional Court Uwandu evano anofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere chemanyoka chekolera munyika unonzi wakwira kusvika kuzana nemakumi maviri nemumwe kana kuti 121 kubva pamakumi manomwe nevanomwe 77 nemusi wechitatu vanhu makumi maviri nevaviri vachifungidzirwa kuti vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro chete. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bazi rino nezveutano nekuchengetedzwa kwevana munyika rabudisa mashoko ekuti pavanhu ava gumi nemumwe vandorapwa kusendinari kudunhu rekumashoreline central uye vari vanhu vekunyika yemozambique. Gwaro iri rinoti vamwe gumi vakabatwa kubedbridge kubatebleland south uye mumwe chete achiwanikwa aine chirwere ichi kuchegutu kumashoreline west. Kusvika pari zvino munhu mumwe chete anonzi ndiye akashaya munyika yose nechirwere ichi uye vamwe vasere vachinzi vanorwara zvakanyanya nacho. Mutauri webazi rezveutano munyika Dr. Donald Mujiri vati chirwere ichi chiri kukwira munyika uye bazi ravo riri kuita zvirongwa zvekurwisa kukwira kwechirwere ichi, asi vati vanga vasingakwanisi kutipa zvizere sezvo vange vakabatikana. Denda iri rinonzi rave kune mamwe matunhu akaita seManicaland neMasvingo. Mudunhu reMasvingo munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kwaChivi uye gumi nevaviri vari kufungirwa kuti vanacho vari muchipatara cheChivi District Hospital umo mavari kuongororwa. Mukuru webasa mubazi rezveutano muMasvingo Dr. Amedas Shamu vatenda kuti chirwere ichi chave mudunhu mavo uye vatotanga zvirongwa zvekuchenjedza vagari.
Takareceiva yes we had one case saka as a province yes prepared kumanaja macholera case. Health education currently ongoing throughout the province. Saka we are very much prepared kana tikaita any outbreak.
Mashoko ekupinda kwechirwere ichi mududu reMasvingo atambirwa nekusvika kukuru nevamwe vagari vemudhorobha reMasvingo avo vave nemazuva matanhatu vasina mvura mudzimba dzavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari veMasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA muzvare rumbidzai magurupira vati chirwere ichi chikapinda mudhorobha kubva kwaChivi chinopararira nenyaya yedambudziko remvura.
Nyaya yekushayikwa kwemvura munguva yatiri kunzwa kuti kwava nekorera yakuti ivhundutsa chaizvo sevagari vemuno muMasvingo, nekuti chirwere chekorera nekushayikwa kwemvura zvinotyidzana. Dai chikumbira dei council yapawo vanhu mvura at least once a day kusena hako vanhu vacherere mvura vari mudzimba dzavo vasanoungana pazvibhorani. Kushayikwa kwemvura kunoita kuti korera yaitapanukire nekukasira.
Meya weguta reMasvingo vakoreni Maboke vati nyaya yekushayikwa kwemvura iri kukonzerwa nekudzimwa dzimwa kwemagetsi kunopombwa mvura kubushmead kudhamu remutirikwi nekambani yezesa. Vati kanzuro yavo yatotanga kuita zvirongwa zvedzidziso yekudzivirira chirwere ichi sezvo dambudziko remvura riri mudhorobha mavo.
Hatina magetsi hatitorina power supply kuti pumping system yedu inenge yakamira yose. Tinoda kutanga kuita makorera awareness campaign kuti vanhu vazive kuti dzingaidzivirira sei. Zvenechechipiri sedipartment redu rehealth riri kugadzira kuti anytime kana ikanga yasvika vanokwanisese mishonga yachona nezvokwanisa kuita kuti inga vanenge vabatwa nayo vangabetsereka sei.
Mukuru wemabasa musangano unoona nezveutano munharaunda recommunity working group on health kana kuti CWGH vaitairusike vati kushayikwa kwemvura mumakanzuro yemadhorobha makuru munyika kunogona kuita kuti chirwere ichi chipararire nekukasika uye zvakasimba.
Tiri kuona kuti makanzuro mazhinji ari kukoniwa kuwanisa vanhu mvura yekushandisa, mvura yekunwa. Izvo zviri kukonzeresa kuti veruzhinji vange vachirarama nematsime aya anenge asina kunyatsochengetedzwa.
Chirwere chekorera chiri kuwanda mumaruwa zvakare nenyaya yemvura iri kunaya pari zvino iyo inonzi iri kukonzera madhaka pamwe nekukukura tsvina dzinorasirwa mumatsime nemadhamu anozotorwa mvura nevagari. Chirwere ichi chatekeshera mune dzimwe nyika dzemuAfrica umwe mune vanhu vandarika zviuru makumi mana nemumwe vakabatwa nechirwere ichi vazhinji vari kunyika yekumalawi. Vebazi rezveutano vanokurudzira vanhu kuti vageze maoko uye vagare vakashambidzika vachishandisa mvura yakawanda kusuka zvinhu pamwe chete nekudya chikafu chinopisa kuti vasabatwa nechirwere ichi. Veruzhinji vanokurudzirwa kutanga vafashaidza mvura yekunwa kuitira kuuraya utachiwana. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza,
zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mamwe madzimambo mudunhu remashonaland west anoti haasi kufara nemamwe makambani ari kuchera zvicherwa munzvimbo dzavo asi asingabhadhari mari yekuvandudza matunhu kusanganisira nzvimbo dzaanenge vachichera zvicherwa izvi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Madzimambo aya anoti nzvimbo dzavo dzakasaririra uye vagari vari kushupika asi zvowanikwa zvinzvimbo dzavo zvichitorwa pasina chavari kuwana. Mambo Ngezi, ava vanovesa chigaro vehomwe yemhondoro Ngezi Community Share Ownership Trust, iyo yakamboiswa mari nekambani yeZimplus, vanoti pari zvino hapana chavari kuwana kubva kukambani iyi. Mambo Ngezi vanoti pave nemakore manomwe pasina mari yavari kupiwa nekambani yeZimplus sezvavakambowirana pakaparurwa homwe iyi mugore ra2010 nemari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi kana kuti US 10 million.
Zimplus inenge ane chipo che ine hangu ndakazojoinira pakati because ndakazoita mambo 2013 yanga ya almost 7 years.
Mambo Ngezi vanoti makambani anochera zvicherwa ari kuvasiyira makomba chete iwo atora zvowanikwa zvavo.
Vanhu vari kuuya vongomora voinda like machina machina hatomborespekti kana chonzi mambo.
Mambo Katidza Gombo vekwaZvimba vanotiwo kusapiwa mari yekuvandudza nzvimbo dzavo kuri kuita kuti nzvimbo dzavo dzisaririre mushure zvakanyanya, vachiti mamwe makambani aya anouraya migwagwa asingagadzirise makliniki ari mashoma uye munzvimbo dzavo hamuna mvura yakachena.
Area kwedu tinobatsirana negovernment, tinobatsirana necouncil kuita basa rekucheresa zvibhorani, kugadzira marodzi, kubatsira nherera, kutoitawo inonzi bheriyawo iyo muarea mangu yevanhu vanofa vasina hama vai vai. Mabasa akawanda atinogona kuita drought relief, we can assist our government.
Madzimambo aya anoti vemakambani ava vanouya kuzochera zvicherwa zvakaita segoridhe, kopa, platinum nezvimwe, vanouya kuzochera mushure mekunge vawirana nebazi rezvezvicherwa pamwe nebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA chete. Mambo Katidza Gombo vanoti madzimambo anofanirwa kupiwa simba rekubvumira kana kurambidza vemakambani anochera zvicherwa munzvimbo dzavo kana pane zvinenge zvisina kujeka uye kana vachida kuchera munzvimbo dzinozivikanwa kuti dzinoera.
Because zvinoitika gold rinobuda pese pese, rinogona kunobuda nepanzvimbo yedu inoera paya, radhuka ipopa ndipo patinenge tichipira ipapo. Ava vari kuchera ava kuti vachidzoka sezvinotaura mutemo wemainz wekuti unotanga waona vakuru venzvimbo kuti tione kuti topaita sei kuti tipagadzire pachivanhu.
Mumwe mugari wekumhondoro Ngezi asiri kufara nekusabhadharwa kwemari yekuvandudza nzvimbo yavo ndiva James Chivaura, avo vanoti mari iyi ingadai ichivakiswa makiriniki, zvikoro, mabridge nekuisa magetsi zvisiri kuwanika munzvimbo yavo. Mukuru weEMA mudunhu remashonaland west vaWeston Mapako vanoti kucherwa kwezvowanikwa kunofanirwa kuitwa zviri pamutemo paine gwaro rinoratidza macherero anofanirwa kuitwa uye kuti ndezvipi zvichaitwa kudzoreredzera nharaunda panenge pachicherwa zvicherwa kana kuti Environment Impact Assessment Certificate. Dambudziko remakambani anochera zvicherwa pasina kuwirana nevagari venzvimbo kana kubhadharwawo mari dzekuvandudza matunhu rinonzi riri kuitikawo matunhu akawanda. Mudunhu reManicaland kwaChiyadzwa kunocherwa mangoda, vagari vanonzi havana chavari kuwana. KuUzumba mudunhu reMashonaland East Mambo Nyajina vachidzikirwa nevagari venzvimbo yavo vakatsika madziro kuramba kuti kambani yezvizvarwa zvekuChina yaida kuchera matombo kwaseke ipinde mudunhu ravo pasina hurongwa hwekugarisa mhuri dzaizokanganiswa nechiitiko kwekugara uye kuti vagari vaizobatsirika zvakadii nekupinda kwekambani iyi mudunhu ravo. Hatina kunzwa divi rezimplus kuti sei vasaise mari muhomwe yemhondorongedzi Community Share Ownership Trust uye kuti vanosungirwa nemutemo here, asi mutauri wekambani iyi Amai Busi Chindove vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande reemail pataenda pamhepo. Asi mukuru werimwe sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti macommunity ownership akafa apo vakabvisa kuve mutemo kuti makambani asungirwe kubhadhara mari iyi muna 2017. Gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando vaudza Studio 7 kuburikidza nedande mutande reWhatsapp kuti bazi ravo riri pakati pekuongorora nyaya iyi kuti uve mutemo kuti makambani aya abhadhare mari yekuvandudza nzvimbo dzavanenge vachichera zvicherwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa wechidzimai kuda Chiwandire otarisirwa kusvika muMexico manheru anhasi mushure mekumbomira muNetherlands kwezuva rimwe. Mutorerwo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa mafambiro aChiwandire.
Maneja waChiwandire vaClyde Musonda vanoti hapasina nguva yakakwana yekusvika kuMexico nekujairira nemamiriro ekunze zvapakuti vakumbire kuti patarwe zuva idzva remutambo wetsiva uyu. Vanoti havasi kuda kukanda Chiwandire munhandare nemutambi waari kurwa naye Yemilet Mekado ane bhande riri kurwirwa regoridhe asina kugadzirira zvakakwana. Asi Chiwandire pachake haasi kuvhundutswa nemutambo uyu achiti akatomirira Mekadho wacho.
Takatomirira kuti titongoudzwa kuti chitambai tournament, zvichireva izvo kuti chero tikanzi tambai mangwana tinokwanisa kutamba.
Vamusonda vanoti vari kuenda kuMexico kwese kunorwa sezvaive zvatarwa nemugovera, asi kunoita musangano neveWBC nevari kuronga mutambo uyu kuti zuva remutambo risandurwe. Chiwandire navamusonda vakapiwa mavhiza avo ekupinda kuMexico muSouth Africa kwasara mazuva matatu chete kuti mutambo uyu uitwe. Vaviri ava vakasimuka muSouth Africa nezuro manheru uyezve vari kutarisirwa kusvika muguta reJuarez muMexico manheru ano, izvo zvinovapa zuva rimwe chete chete vari munyika iyi mutambo usati waitwa. Gwaro rebasa rakanyorerana Chiwandire nevarongi vemutambo uyu rinoti Chiwandire anofarira kuve ave muMexico mazuva matanhatu zuva remutambo uyu risati rasvika. Chiwandire navamusonda vanga vari muSouth Africa kubvira musi wesvondo, vamusonda vachiti matsamba avo ekupiwa mavhiza akanonoka kusvika. Pamusoro pezvo nemubvuro muzinda weMexico muSouth Africa wakamboramba kuvapa mavhiza sezvo waiti magwaro aive abva kuvarongi vemutambo uyu aive asina kukwana. Muongorori wemutambo wetsiva vaLamek Jacobu vanoti Chiwandire haafaniri kuoreswa mwoyo nezvaitika izvi, asi kuti arambe achigadzirira zvakakwana.
Kuda haafani kuora mwoyo, anofanira kukonsentireta nefaiti yake chete.
Chiwandire anoti zvekurwa izvi zvaagara zviri muropa kubvira achiri mwana mudiki.
Ndingangoti tichikura amai vangu vaizviziva kuti ndinorova nekuti ndaiwanzorovana nevakomana, saka zvinhu zvakangokura zviri mandiri.
Chiwandire auda kutora bhande regoridhe rina Mekadho iri iro rinove repamusorosoro pasi peWBC, asi vamusonda vanoti Chiwandire haafaniri kugumira pabhande iri chete.
Kutoti tuda kutoti azinge ari musikana anitori nemabills ese division imom. Tichara kuti anifana kuwina IBF world title, WBA world title, WBC world title. Ndo kwatakavavarira kuti anga achisvike.
Pari zvino Chiwandire ane bhande reWBC asi riri resirivha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo weZim Dancehall Courage Mutakura, uyo anozivikanwa mune zvemagitare nerekuti Wasu. Courage ane damba refu rinonzi Chela Mix Wasu Singles Collection. Ngati ndwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndakatenga zvima gitare 2022
form 3. Tinowanzoda kunzwawo kuti vabereki vaiti chii pamunenge muchitanga zvima gitare.
Vabereki vangu they were happy like my mom. Baba vangu kanga vatoshaya. Saka ndakanga ndasara namai vangu. Havana kumbopokana nazvo nekuti ndaigara ndagara ndichiimba kukwaya yemuchechi.
Mimanzenyu iri kutambirwa sei muchaonga umu?
Ya, vanhu vari kutambira music yangu zvakanakisisa. Zvakanakisisa. Vanhu vari kuida zvakanyanya. Ya, chinhu chakanaka chiri kutambirwa nevanhu kuti chakanaka.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Ya, machallenges arimo akawanda. Ndingangoti kushaya support, kushayawo anokufambisirawo music yako kuti iende kure internationally, nyangwe femu uno muZimbabwe nazvo zvamuchaimu kuti ifambi iendewo hapana. Anokwanisa kukuningisawo nemashows chaiwo hapana. Saka zvinhu zvakaita kundiomerawo kuti ndingazvifambisa sei kuti ndiwanewo kubudawo ndichita mashows. Ndiwanewo anondibatsira kuti ngwe paredio chaipo ndibudewo ndichinzwikwawo muZimbabwe yose. Unotosheya kuti unotitangira papi, anondibatsira ndiani. Bata pa number dzangu dzinoti 0783577433 kana pa Facebook page iripo kata inonzi Chela Mix @gmail.com.
Mune mashoko amungasiyirewo vatsigiri venyu here?
Mashoko amudongosiyirawo vateereri vatsigiri ndekuti rambai muchinditsigira. Dokto zvinhu zvacho zvifambe. Mukaramba muchinditsigirawo, ndinokurawo muindastry ende ndinofarawo nekuti music yangu ndoda kuti iti international. Ine zvainazvo mukati mayo.
Kari pamoyo kamunoda kuti timborova akanzwisa was a Friday kudai so ndekapi?
Chimbo changu chandinonyanya kufarira chandisakusirai. Ya, chimbo chinonakisa zvakanyanya chinonzi Murudo. Takachinyora ndichichinzwa pamoyo. Saka ndoda kuti muchiteerere mumunakidzwewo
semanayanga iri hurukuro yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi Courage wanodaidzwa kunzi Wasu muchirongwa chedu chinotarisa zvemagitare. Vateereri, musakanganwa chirongwa chelive talk nhasi manheru na8 PM, apo tiri kutarisa nezvechirongwa chezeki chekunyoresa kuvhota icho chawedzerwa nemamwe mazuva mashanu kusvika musi wa26 mwedzi uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndekusiya miina Gaino Gumedi Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.